Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mumiriri weHarare East vatendai biti vanova mumwe vatevedzeri wemutungamiriri webato reTCCC vati gwaro reAd hoc Committee rinofanira kugamuchirwa neZEC yogadzirisa zvakakurudzirwa kuti zviitwe.
We resolve, this house resolves that the Zimbabwe Election Commission must reconsider its preliminary report on the basis of the issues and the recommendations that have been made by the Ad hoc Committee. So I move that we make that resolution.
Ngatiitei chisungo chekuti ZEC ngaigadzirise gwaro rayo ichitevedzera zvakataurwa neAd hoc Committee.
Vabiti vatiwo ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvichabuda muhurukuro dzavari kuita kwemazuva maviri vachiti nguva iripo kuti zvigadziriswe. Imwe nyaya yavati inofanira kugadziriswa inyaya yekupatsanurwa kwemawadhi achiiswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
The third word is kwaunoitanda kwavarusa kuchururuka. I mean, how does it happen, Mr. Speaker? Can you picture island disability? Wondo ikanda kutogedzera kumasvingo uko. Hazvina vanhu vekuhighland havana geographical communication, havana common interest nevanhu vekuchiurufamuko. So description yacho manje inonzi unomira pakona wozoenda pakanzizi kasina zita wozoenda paimba yehedzi wozondofamba. It doesn't make sense.
Izvi zvatsinirwawo nemiriri weShamba North vari nhengo yeZANU PF vaBramwell Bushu.
So that we do not have municipalities overflowing from one municipality to the other.
Hatifaniri kuve nemawadhi nemamunicipality akasiyana anopinda muconstituency imwe.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, mumiriri weBinga North vaPrince Dleko Tswanda veTCCC vati ZEC inofanira kupiwa mukana wokugadzirisa zvayakakanganisa, kwete kuti pashandiswe miganhu yakashandiswa mutsarudzo dzemuna 2018 sezvinoitwa pamutemo kana ZEC ikatadza kubata nguva. VaDavid Tekeshe veMDC vanomirira Makoni Central ndevamwewo vati ZEC inofanira kugadzirisa zvese zvayakanzi igadzirise isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisera kuti rishandiswe musarudzo.
They say they use the preliminary report, which I think preliminary report is subject to changes, to corrections and like.
ZEC inoti ii preliminary report uye semazivire andinoita inokwanisa kuchinjwa.
Mugwaro rayo, Ad hoc Committee yakaita chisungo chekuti mamwe matunhu akaita seGutu South neUlelema East anofanira kudzorwa. Izvo zvinotsigirwa nemumiriri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa.
Yakatarisa Warren Park yakanga iine mavoters vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri, zvireva kuti 32,000, zvinoratidza kuti yakanga yakakura kudarika mamwe maconstituents ayabatanidzwa nayo akafanana nekambu Zuma. Saka chikumbiro changu changa chiri chokuti Warren Park constituents idzoserwe sezvayanga iri.
Nhengo dzeparamende dziri kudawo kuti ZEC itare miganhu yayo ichishandisa zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti national census, pamwe nekuti maconstituency ese ave neuwandu hwevanhu vakafanana. Mangwana nhengo dzedare paramende dzichaziya gwaro iri dzoendesa zvisungo zvadzo kumutungamiri wenyika anozozvisvitsa kuZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.